nyaya iripo ndiye kuti isusu semagweta avatsvangirai tatumwa navo vatsvangirai kuti tigadzirise nyaya yekunenedzerwa kwavakaitwa navamupoko mutevedzeri wemutungamiri wenyika mazuva mashoma apfuura zvichinzi izvo vatsvangirai vanga vaine chekuita nemhosva dzakaitwa panguva yekukura hundi saka isusu semagweta avatsvangirai takaendesa tsamba kumahofisi avamupoko tichivatsanangurira kuti mashoko avakaburitsa avakaudza vatapi venhau negurumandira rezimbabwe ndiye manyepo nokudaro vanofarira kuti vatsanangudze nekukumbira regerero kuna vatsvangirai ivo vamupoko vachibvuma kuti mashoko avakafambisa haana umbo zvakare haana kukodzera nekuti zvose zvavaitaura pamusoro pemafambiro akaita gukura hundi zvichienderana navatsvangirai zvanga zviri zvemanyepo
matimbanzwa here kuti mhinduro kubva kuna vamupoko
takamirira mhinduro kubva kuna vamupoko takavapa mazuva mashoma shoma ekuti vatipe mhinduro kana vachinge vatadza kupa mhinduro kana kuti vapa mhinduro isingafadze tinenge tava kukwidza nyaya iyi mberi zvikuru sei kuenda kumadzitare edzimhosva tichikumbirawo ruenzaniso kubva kune vatongi vemumatare edzimhosva
ko kungokumbirirana ruregerero vanhu vakaenda mberi nebasa hazvikwanisike here
izvozvo ndo zvinenge zvakanaka ndizvo zvinovaka nyika chinodikanwa mukurarama kwatinoita ndechekuti anenge akanganisa abvume kukanganisa kwake okumbira ruregerero nyika yoenderera mberi tichitarisa nenhau dzakawanda chaizvo dziri kunetsa nyika ino dzakati kurei asi kana tatadza kuwana kukumbirwa ruregerero ikoko zvinenge zvichiratidza kuti vamupoko ava havasi kuona kushata kwemashoko avakanga vataura.